A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Friday, December the 20th, 2019. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkoma.
And tonight we are talking about the police continuing to block MDC meetings and rallies, as well as efforts by former South African leader Thabo Mbeki to mediate in the Zimbabwe political crisis.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on all our Facebook platforms, so please go to at VOA Ndebele, at VOA Shona. We're also live on our websites on www.voashona, www.voandebele, and as well as www.voazimbabwe.com.
Police yesterday blocked a high-level meeting by the MDC National Executive at the large city hall in Bulawayo, saying the party's allocated time had elapsed. This follows similar measures across the country where the police have outright refused to allow the party to hold its rallies.
However, the MDC managed to hold its national council meeting in Bulawayo today, where the leadership resolved that there is a need for a transitional authority to resolve Zimbabwe's deepening social, political and economic crisis. The party also says it will not be part of the ongoing dialogue between ZANU-PF and small political parties under what is known as POLAD. The MDC says it does not want a government of national unity, but it wants a dialogue that will lead to a transitional authority agreed by all stakeholders.
Yebo, lichona njani makhaya, siyadibana kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje emhla zimashumi mabili ngompalakazi, isisondele phela ikhisimusi. Udaba esingalo namhlanje kuhlelo ludaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa ukwenza imihlangano yalo. Izolo bebelo mhlangano we-National Executive kobulawayo. Asazi ukuthi uhambe njani amapolisa bebavumela, asazi kumbe baphuzile ukuqalisa kumbe kuhambe njani, kodwa amapolisa aqine sesithi hayi ngeke lisaqhubeka ngomhlangano ngoba isikhathi ebesiliphe sona sesedlule. Kodwa lamhlanje leli bandla leni lisile ukwenza umhlangano walo omunye njalo omqoka kobulawayo laphuma lezi nqumo ezimbalwa ezigoqela esokuthi leli bandla kalisoze lingene kuhulumende wenkazatho lanxa kungaze kuthiwe uyabunjwa lamhlanje. Li nqume njalo ukubana kalisoze lingene kunkulumo eziphakathi kweZANU-PF lamabandla amancane afana labo MDCT ekhokhelwa ngumama Khube, amabandla abo Maduku labanye. Bathi lezo nkulumo kazila msebenzi, kazila ncedo. Okudingakalayo zinkulumo phakathi kweZANU-PF layo iMDC kaChamisa le nhlanganiso ezizimeleyo lozulu esingathi ngama stakeholders amaningi. Bathi yizo inkulumo abazifunayo njalo bafuna zikhokhelele ekuthini kubunjwe uhulumende ozaphatha intambo okwesikhathi esifitshane nje kungakenziwa ukhetho esingathi i-transitional authority. Bekhuluma lokhu ngoba sike sabona kuliviki ubaba uThabo Mbeki owake waba ngumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe sangumongameli weSouth Africa. Ubuyile njalo eZimbabwe ngolwesibili, wahlangana lobaba uMnangagwa, wahlangana loChamisa, wahlangana lamanye amabandla aphikisayo amancane bekhulumisana ngokuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa njani, kumele kukhulunyiswane. Uthe ikhuluma wathi uzaphenduka ke ngenyanga ezayo ubaba uMbeki. Sizakhumbula ngalesiya sikhathi eze ehlanganisa uTswangira lomgabe kwagcina kube le unity government uhulumende womanyano. Abaningi bathe bembona bathi mhlawumbe yikho asekulanda manje. Kodwa iMDC ithi hayi asiyingeni leyo eye-unity government. Mavi.
Aiwa kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pa Live Talk nhasi tichange tiri kutarisa isu zvatiri kuona zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Taona isu bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iine misangano kuBulawayo weNational Council takawana nezuro vachiwanikwa ivo vakatenderedzwa nemapurisa vasati vaita musangano wavo. Asi nhasi tanzwa kuti pane zvasomboitika asi pasina hapo mapurisa. Saka ndo zvimwe zvatiange tiri kutarisa. Tichitarisa zvakare kuti nhumwa yakabva kuSouth Africa vaThabo Mbeki vaimbova mutungamiri weSouth Africa pane here zvavakakwanisa kunge vachitaura nevemapato uyezve kuti MDC yakamira papi panyaya yenhaurirano. Tanzwa nhasi kuti vane zvisungo zvavasunga uyezve vachange vari kutaura nesu ipo pano. Ndiri kutonzwa kuti tina vaNkululeko Sibanda mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Asi phone nare zavo tichange tiri kuvafonera zvakare asi ngatimbonzwai kubva kuna vamolokela vataura nemumwe mutori wedu wenhau tichinzwa zvavataura pamusoro pemusangano wavanga vainawo nhasi kuti chisungo chipi chavawanikwa ivo vachisunga sebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa.
Sangano reNational Council ndo sort of platform rombe kufura zese kana kusina Congress. Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MDC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans, stakeholders vamwe tichishanda pamwe chete, tichiti ngati vake Zimbabwe pamwe chete, tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue, tichishanda nemamwe maZimbabweans kuti vake a new Zimbabwe. Sangano reMDC haritofa ratatenda even one meeting yePollard. Pollard kutamba nevanhu ndo inonzi nhambetambe iyo. Saka isusu hatitevedzeri zvinhu zvana Pollard. Soda inonzi National All Inclusive Dialogue. Advocate Nelson Chamisa, president, vataura kuti seMDC ticharamba mtichitaura nenyaya inonzi National All Inclusive Dialogue. Ticharamba mtaura navapresident Mbeki nevamwe vakadaro. But zvatinoda kukoshesesa seMDC ndezvekuti hatidi nyaya inonzi yeGovernment of National Unity. Bodo hatiidi zvachose. Toda inonzi transitional mechanism tichireva kuti hatingotenderere vanhu vemapato epolitics chete. Toda vanhu vese veZimbabwe kuti vashande pamwe chete for 2 to 3 years tichigadzira muchirungu zvinonzi comprehensive reforms kuitira kuti kuite free and fair election muZimbabwe. Saka ndonyaya yakamirira nevanhu vemu. Hatina kudombona even one mpurisa tafara zvachose. Ndozvo anofanira kuita mazuva ese. Haikona zvakaita nezuro izvi. Izvozvi mutungamiri vababa advocate Nelson Chamisa vari kutobatsira maelderly members of community kuti vavape maChristmas hampers.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDaniel Molokela vachitaura vari kuBulawayo. Asi tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga vaNkululeko Sibanda vari panhare pari zvino vachange vari kutiturira kuti zvii zvaitika kumusangano wavo wanga uri kuBulawayo. Ntunga.
Dr. Sibanda, good evening and welcome.
Good evening and thank you for having me today.
Thank you for joining us. Can you fill us in on some of the most important resolutions that you took today?
Oh, well, look, I think what is important and worth noting is that the National Council mandated, renewed its mandate to President Nelson Chamisa on the matter of talks. We know that there has been some movement on that a matter with the visit from President Thabo Mbeki, the former South African president who's in Zimbabwe, famous for a number of things, including one saying there was no crisis in Zimbabwe, but also including having had conversations with Prime Minister Tony Blair, in which the Prime Minister had been asking to embed Zimbabwe, and also for having brokered a deal between President Mugabe and President Nelson Chamisa, in which our country and our economy saw some reprieve during a period in which the MDC was a part of government. So we think that that resolution allows the president, Advocate Nelson Chamisa, to carry on with his primary agenda, which was he wants to ensure that any talks are, at the first instance, credible, bankable, and they can produce credible results. President Chamisa wants to make sure that at the end of the talks, we have a fully and well-established institution for having free and fair elections in the country. We have institutionalized the fight against corruption, and that this country can never be a country in which people die of hunger as a result of poor planning and governance, as a result of poor management of our agriculture, and that we can never again suffer from losing millions of dollars. Ordinary Zimbabweans in this country are losing hundreds and hundreds of dollars on a daily basis from the corruption and the swindling that's taking place through this government. You know, people often say that, well, we lost $5 billion here, $6 billion there, and $15 billion there. The truth of the matter is that every day a Zimbabwean makes a transaction, he is robbed by his own or her own government. And I think that that's what President Chamisa wants to put an end to and bring once and for all a government that is both responsible to its citizens but also accountable and able to pay back to the citizens what they plow into its coffers and into its system. So we want a government that has a social welfare system, a government that can be able to take care of the elderly, just like we saw today President Nelson Chamisa providing well-deserved hampers to the elderly in Bulawayo, feeding well over 500 individual families with gifts for Christmas. So it's been a great day in Bulawayo for President Chamisa and for the 500 families that received hampers that included almost all the goodies that one would expect for Christmas.
Kodwa Dokotela Sifanda elithi kalifuni uhulumende wenkazathu lezano kodwa nxa sikhuluma labanye bathi hey bakithi sesidubekile ngabe uThamisa uyakhulumisana lomnankagwa bangene kuhulumende munye nxa kusenza kungani lingawufuni lokho
Ungazi kufana lokufa ngoba phela uPresident Chamisa uthi yena akufunayo ngokungcono kulo hulumende wenkazathu. UPresident Chamisa uthi hayi bona kusakwenza sakubona ukuthi akuphumeleli kulesicino esikudingayo ukuthi senze into ezaphumelelisa ilizwe lethu okweminyaka engu-100 elandelayo ayikhona ukuthi siphonge ukuthola nje ukuphila okwenyanga ezingu-12 ezingu-18 ezingu-24 sibuye sibuyele futhi ekukhaleni njengansuku zonke upresident Nelson Chamisa uthi hayi bo ngeke senze into efanayo kabili sicabanga ukuthi izasikhiphela impumela etshiyeneyo upresident Chamisa hayi bo kasikulungiseni lokho kube ngokucina ilizwe lethu laliqalisa ukugijima kwezomkhonomi njengamanye afana nabo-South Africa nabo-Botswana nabo-Namibia lokho esikubonayo kusenzakala the miracle that's taking place kubo-Zambia siyabona ukuthi lakubo-Mozambique lapha batshaywa ngu-cyclone Idai kodwa bavuke njengabantu abaqinileyo abazaziyo ukuthi kathi balwampini emhlabeni yikho lokho okufunwa ngupresident esihambe sithi hayi bo ukube siba yiziphephele singabantu abahlala bekhalile singabantu abahlala bedinga ukuthi sincediswe ukuthi sikhulumisane kungadlula iminyaka emihlanu kumbe esishiyagalombili akuqondanga sesifuna ukuthi silungise into leyi for okwesikhathi eside yikho esikuthi yibukhokheli lobo ngakho-ke nali yakubona ukuthi upresident Chamisa ukhangelela ukuthi ufuna ilizwe lakhe lingabi lokhu lisukuma licitsha lilayitha licitsha ufuna lilayithe kube yikukhanya okunaphakade
Vati banda tisati tatora mwe mnyarikani wedu vazhinji vari kuchema chema vachiti vayuwira sei vachamisa vasiri kutaurana na vamunangagwa uyezve pane zvakabuda here panaurano yavakaita vachamisa na vatabombeki
tinoda kuti tibudirane pachena kuti vachamisa vanotaugwa ava president chamisa ndo vakatanga nauye yekuti vanhu vataudzane tisati tapinda my elections vachamisa vakanyora tsamba kuna Mr. Mnangagwa vakati aiwoka uyai titaurirane pano kuti tingaite sei kuti sara dzedu dzisaitie dzinoita kuti dzapera tinopokana tichiti isu aiwoka ima hamuna kuwina isu tisita kuwina vamnangagwa vakatora tsamba iya semwana mucheche vakaenda nayo kuherald vachida kunyadzisa vachamisa president chamisa nekukura kwavakaita munhere havana kuzvitora sekuti zvinhu zvavapuna kuti tichipokana totanga kurwa vakanyora zveimwe tsamba vakati vamunangagwa ndaida kuti tigadzirise nyaya iyi tisati tapinda musarudzo nokuti sarudzo dzese dzinenge dzisina kuwirirana kana kuti dzinoti dzapera tinenge taakurwisana dzinoita kuti upfumi hwenyika hudzokere kumashure vakati aiwaka vamunangagwa uyai ndoda kuuya kumahofisi kwenyu ikoko kwamune mada nguva dzamune mada titaurirane sevana vemuzimbabwe nokuti tine national interest we want to build our country vamunangagwa vakaita kunge havana kuona tsamba iyoyo itangoiswa chidhindo chipa munhu mutapa building apa ndobva zvapera ipapo tikati tabirwa maelection zvevachamisa vakati aiwaka ndakakutaurirai kuti taifanirwa kutaurirana towirirana kuti mutambo wedu uyu unotambwa sei kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka zvino zvakatadzika mukabira takuda kuti tichibuda muna ndaisireva uyu wandakataura tisati taita maelections uyai titaurirani tiite nhaurirano dzekuti tinobuda sei matapinda mugomba umu vamunangagwa vakati aiwa ka ina handide izvozvo ndinoda kuti nditambe nemi ndotanga dzimwe nhaurirano dzinonzi Pollard dzisinei nekuti nyika yedu iendere mberi dzisingagone kunyukura kutinyukura matiriumu naizvozvo tinoti vanhu vanofanirwa kuziva kuti vachamisa ndo vakatanga nhau yekuti taurirane kumhanya nayo nhasi vakatoenda kunational council vakanokumbira mvumo yekuti iitwe were the first party kuti aiwa ngapaitwe izvozvo saka vanoti vachamisa havadi kutaurirana ndo vezano vanenge vachida kungonyepera vanhu tine matsamba 2 tine humbowo unoratidza kuti vachamisa ndo vanoda kutaurirana vamunangagwa ndo vari ngoita gerrymandering magames evana vacheche vanhu vachitambura vachifa munyika tinoda kuti zvinhu izvozvo zvipere hatisi kuda kuti zvive zvakaitika futi kutiwa nevatungamiri vasina hanya nenyika yavo vanovenga nyika yavo naizvo isu tati aiwaka hatidi hurumende yekuti toita mubatanidzwa vachamisa vanoda kuti tigadzirise zvemutemo zvinoita kuti pese patinoita sarudzo tiite kupokana tichikuvadza upfumi hwenyika
thank you there, Dr. Spanda and please do stay on the line as we welcome Mr. Tinomuda Chinyoka, a lawyer and a member of the ruling ZANU PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening and thank you.
Yeah, thank you for joining us. Let's dive right in. Following the visit by Mr. Thabo Mbeki, the MDC says no to a government of national unity, which Mr. Mbeki apparently brokered between ZANU-PF and the MDC in 2008. And they are saying what they want is a transitional authority that will lead to new elections. What say you?
Well, what I say is that it would help if the MDC would read our constitution. Because the constitution does not talk about a government of national unity, so you can't refuse something you've not been offered. It doesn't talk of a transitional authority, so you can't propose something which is not within the law. There was a legitimate election in 2018. A legitimate winner came out. There was a complaint. It went to court on the basis of red herrings that were pulled out by these people. They lost in court, and they are still not satisfied. So, one, you can't refuse something you have not been offered. No one I know has offered the MDC a GNU, so you can't go around and say, I don't want a GNU when you've not been offered one. And you can't go around proposing something that is unconstitutional as a way of bringing people to constitutionalism. There is no transitional authority. We have had this animal of transitional authority now for the last probably 8 to 10 years. It's something that is a lot of currency in the NGO forums and seminars that they hold, but it is not in our constitution and it's not happening. We don't need a transitional authority. We are not coming out of war. We have a legitimately elected president. When I joined your program, I was listening to someone giving a chorus of lies about what has been happening, who wants talks, who wants what. First of all, when someone loses an election and they are asking for talks, they send a letter, that is problematic. If I wanted to see President Mnangagwa right now, I know his office. I would go there, find out if I can get an appointment, and I would go and see him if there is an appointment available. The reason why Chamisa doesn't do that, but goes with a letter that gets stamped, is precisely so that they would leak it to the press and say, look, I'm the one who is asking for talks. The truth of the matter is that the MDC, no matter who comes, whether it's Thabo Mbeki, whether it's Ramaphosa, anyone who comes offering some talks, they will play this game by shifting what they want. They will play this game by shifting their goalposts, because the MDC has one aim and one aim only, which is that they've convinced themselves that if they continue to complain until 2023, they will keep Chamisa's 2 million voters sufficiently angry to vote for him again, in the hope that in these 5 years, we have enough young people or people in town, because that's where they think their support is, who will join the ranks of these 2 million and bring Chamisa above the threshold.
But, Mr.
They are not reading the tea leaves to see that, in fact, more young people now are following the president in the direction that he's taking the country than has been the case in the past.
So Mr. Chinyoga.
Because it's not been offered. No transitional authority, because it's not in the constitution.
Okay, I get that. Given the failures by ZANU-PF, by the government, I mean, things are bad in the country. The economy is going down every day. There are shortages. I mean, ZANU-PF clearly should be the last party to say it doesn't want any talks with anyone.
Okay. There is a premise to your question which I reject. When you say the failures by ZANU-PF, I don't know what you mean. Because the business of any political party is to win elections and be the party of government.
And perform, but ZANU-PF is failing to perform right now.
What performs is government. So ZANU-PF as a political party has been very successful in winning parliamentary elections and the presidential election. Government, on the other hand, which is not ZANU-PF, and this is a mistake we make in this country, government is something different. Is government facing challenges? Clearly it is. Is government facing challenges that can be avoided because of this political noise that is happening? Quite clearly. So, yes, if we interrogate the challenges that government is facing, or what you call failures, we must do so within the prism of what is happening in Zimbabwe, where we have this polarization, whereby nothing happens, nothing good happens that is not criticized for some reason. But having said that, if you can say to me that there is nothing at all that the government is doing right, that there is completely nothing that is working, you would be wrong. There are some things that have challenges. Even members of ZANU-PF sometimes look at things and say, perhaps this person or that person is not performing well. And the mistake you must not make is to assume that ZANU-PF is a party or ZANU-PF members are not talking to government to say, why don't we have a change here? Why don't we do that over there? But what we can't say is to throw both in the basket and say, ZANU-PF failures of ZANU-PF. I don't know any failures of ZANU-PF.
The bottom line is the economy, Mr. Chinyoga. People are suffering literally. ZANU-PF is the government. Is the party in government?
No, that is not true. The government of Zimbabwe is the government of Zimbabwe, which also includes parliament as one wing of that government, which is almost a third of MDC. ZANU-PF is a political party which is very successful, because it wins elections. Only last week they won one, with the opposition only got 16. So ZANU-PF is a party very successful. Let's be very clear when we are talking. ZANU-PF, very successful.
Successful in, you are successful in winning elections, and you are very bad and performing dismally when it comes to the economy and catering for the people.
What you are not accepting is that ZANU-PF does not run the economy, that's government.
But who is in government? Who leads the government? You have the majority in parliament, you have the president, the head of state. ZANU-PF is the government. ZANU-PF is the government.
And that's one of the problems we have as a country, because we can't separate these simple things. ZANU-PF is very successful. Government is facing challenges.
Well, that's very simple. That's a bizarre way of looking at it.
No, it is not bizarre at all. It is actually the correct way of looking at things.
That
you have, and as journalists, you should not promote this pedestrian approach to politics.
But you have
people saying irresponsible things and thinking that by so doing, we are trying to build a credible alternative.
But you can.
The alternative does not come out of blaming the wrong people for things that they are not responsible for.
But Mr. Chinyoka, honestly, you cannot refuse to take responsibilities for your failure as ZANU-PF because apparently you are saying ZANU-PF is not the government.
No, what I am saying is that government is facing challenges. But ZANU-PF is successful. Two separate things.
Well,
on that note, let me just step in there and we will take a caller. Hello, caller. Hello, Tabitha.
Hello, Murife.
Aiwa, tiri wadi, tino kuchinga miza ye mchirongwa, tipeo fungwa zenyu, muruku inzwa ilu mgangwe.
Nangana trafike mbijan, pane china, tutimave.
Nasi, tukuta uraisu nyaya ye kuya kwa vata mbombeki munyika, uye shwe kuti tinona mangu mapataru kuti aruku askupu wa mkano kutivanyazo wanika avachi, ita ma meetings avo kana marale avo pasi na mapurisa, taurait inzwe.
Alright, and did not end. I mean, I'm going to know what the next attribute of me. And the number of teenage Tanga Kuchi, I was one of our promotive annotad. The Chokwadi, Nanya MGC, do not take at a rally. In not it only grew a purista, in not only grew a pretty much roll a lamb into running was not Naka number two, Kaka number two, but a Ningwa Chiro, but Chiro could genuinely work on it and it's done. And the reason no what, because opposition. Aina kumboipa munyika, noti nyika dzese dziri pasirese, chizvinhu chinofanira kutoitonzi kuve neopposition kuzoita kana leader inge iri pamusoro. But muno munyika medu meZimbabwe hazvibvumirwi. ZANU ndege inoita misangano yayene, nyangwe paredhiyo, paZTV, inongoda kubudisa zvayo chete zveMDC, kana zvibudisa paZTV zvinenge zviri zvekuopoza kuti MDC yaita zvakati, MDC yaita zvakati, hapana painombotorawo chakanaka, inongoopoza chete. Iye ndiyo inoda kungonakirwa chete iyo ZANU, zvinhu zvinorwadza. Uye panyaya yemudharawo kuuyo, nangu andone zvine musoro, vahanzi vatapo mbeki vacho andone hangu zvine musoro ini kozi vanenge vakarezekera Federal ZANU futi vasinyatsoita zvinhu zviri fair. Saka muno munyika ka devanhezva nongoti nzirotsitsi vedu vetiri kutambura vane Zimbabwe. Titenge tisiri munyika medu tiri kuona nhama sivavo kana chikudzeka nechikudze chokwadi kwandiri kumadheudheu but ukaona vanhu vari kunongoka murungu chaivangu vakusisira zondozoti nei munhu wenyu uyu wamunoti minangago ingwani ndiwe ganda renyu rimwe chete but zvaanokuitaika hazviitenge sezvinoitwa nemunhu weganda rimwe renyu rimwe chete. Ndakatonyara kuti aiwa madam haadaro zvanzi ungane utsinye mugaba itove nani izvino zvi makushiva mafuta mafiyava chikafu makushiva fiyo munhu wenyu ane utsinyi isaneta nayi varungu vazhinji kunoko kwandiri kwavo ndo vari kutiza varungu vachidzokera dzimwe nyika kuti hazvitadzi vatitakura zvinhu zvavo vanhu vakawanda vasiri vasiya mabasa kozoro kuti aiwa munangagoi ai
murume ane utsinyo ndiri mukoma hanzvadzi yatebhedzi murume ane utsinyo kuno kwatinogara kwavhondiri padhuze nepari renyatwa padhuze chete nepari renyatwa varume ava havabvume zvavakashatira varume vezanupiyo havabvume kuti tazvitadza kana vazvitadza vazvitadza zvinhu zviri kudhura zvinhu zvese kuno kuzvaoma varungu chavo vaakungotakura zvinhu zvavo vachibuda vachienda vaakuti haitakuenda
Dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii nezvamuri kusangana nazvo? tisati apedze.
Vanofana kubvuma zvino zvacho kuti vatadza. Kana vatadza vatadza. Ndapana kuti turambe tichingoti iyo vachingotonga vane makore mangana asi 40 years. 40 years yacho vari kutanzi chamisa ndiye 40 years vakatadzirwa nani vakasanganikana nayo namugabe nawo. Iye Mnangagwa ndiye aifurira Mugabe. Vese aifurira Mugabe. Vachifurira pa 40 years dzavo idzodzo vatadza kutonga nyika. Saka vanoda kuti nyika yacho inakidziwe nani.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Tate silomunye umlaleli ecingweni kodwa singakayi kuye sibuyele kudokotela Spanda. Dokotela Spanda ozwile ubaba ochinyoka lapha ekhuluma. Uthi kulomahluko phakathi kwahulumende lezano lani likhona kuhulumende ngoba likhona eParliament ngakho. Kumele lani livume ukuthi ukwehluleka kukahulumende lani liyingxenye kahulumende.
Angikwazi ukuthi ngingaphendula umuntu ongazinto ayikhulumayo ulamanga lujaha njalo into azikhulumayo kazikho lapha emhlabeni kufana nokuthi sithi thina President Trump uzabe sithi yena no amademokrati yowabulala i-economy. Awuqondakali kazwakala ukuthi thina baxhamanda nje ukhuluma kulo mlomo. Manje vele mbonani sichithele isikhathi nxa kuyikuthi sale sixoxa ngendaba ezimqoko eqatha kangaka silethane nabantu abacabanga ukuthi ukukhuluma ngodaba lelizwe ukuthanda iZimbabwe yikukhuluma ukuzoxhamanda nje ulahle umlomo ngobulawo. Hayi, sizimoshele isikhathi. Kufanele abantu abanjengalaba sivele singaba sibekele bahambe kumbe ngale mapawa bayekhuluma ingxoxo zabo zenezeke ukuthi bavesizwa amazwi abebachaza. Kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngithole ngidlalisa isikhathi ngomuntu okhuluma ngendlela efana naleyo engizwileyo. Kungaselani kuyatholakala okungabantu okunjalo empilweni okudlala ngesikhathi sabantu. Abantu njengoba lizwile abalaleli bekhuluma abantu bayafa elizweni. Abantu babala kudla basa indlala kodwa omunye umuntu uyezohlalisela isikhathi mbone ngani kuyinto embi kakhulu. Okuqakathekileyo kathesi ukuthi sikhulumisane kaqotho ngodaba lokuthi singenza njani ukuthi sikhiphe abantu abafana loMnangagwa loChiwenga embusweni ngoba udibese silalo ngokuthi uMnangagwa loChiwenga ngama basebenzela amazwe angaphandle. uMnangagwa usebenzela UAE, uChiwenga isebenzela iChina. Ngakho ngeke sithole ukuphumelela kulelizwe ngoba abantu abazondi China kabasakhoni ukuthi balethe inotho elizweni leZimbabwe kumbe bathole ukudlelana lathi. Abantu abazondi UAE nabo futhi kabasalithandi ilizwe lethu. Khonokho kwenza ukuthi sibe neproblem enkulu kakhulu ngoba upresident bakhona nevice bakhona bahamba bethwelwe kumbe baphiwe izimali ngabakhokheli babanyamazwe. Kwakuvunyelwa khona kwemthethweni ukuthi umkhokheli welizwe agcinwe umkhokheli welinye ilizwe. Kwenza ukuthi sicine sila abantu abasizondayo abangasithandiyo abaningi kakhulu kusithwalise nzima kwezemkhonomi. Yiwo kuthiwa ngama-sanctions afakwa kuZimbabwe lawa nguMnangagwa noChiwenga. Ngibone ngani uzilukazi weZimbabwe uyawubona ukuthi nxale ngoba lo president othengiweyo othengwe ngelinye ilizwe lanxa sokufanele enze ibhizimusi leChina yokuthi iZimbabwe ibe ngani iyaqhubekela phambili uyabe sesaba ukuthi bazamthathela indege. Sokufanele enze ibhizimisi le-UAE uyabe sesaba ukuthi kade ngenze ukuthi iZimbabwe ibe phambili bazangithathela indege leyo engiphatha ngayo. Hayi, zilungazi weZimbabwe khangelani kupresident uNelson Chamisa uzasebenza lana sezele imthole egade izindizamthini ezisuka kwamanye amazwe edlala ngesikhathi senu njalo zeza ubuhlungu xa kuyukuthi lisuke latholakala lisiba indlala. Akusenze kube lokufaka ngendlala njalo ngoba kuzahlelwa izinhlelo ezenza ukuthi ama-farmers angu-thousands aphilise ilizwe lonke. Khonokho ngibone ngani yikho okuqondileyo.
Dr. Sibanda, mombo titana guro kuti iko kumusangano wenyu wamapedza kuBulawayo nhasi zvimwe zvezvisungo zvamawanikwa imi muchibuda nazvo seMDC ndezvipi usvingade kuzikanwa neveruzhinji?
zvindofunga zviri muruzhinji zvanga zvichibvunzwa zvakawandisa ndezvekuti ko vatva president Tamisa vanga vachitaura navambeki vanga vachitaura navambeki vanga vachitaura kuti chii nekuti vanga vachi vari kuendera mberi sei National Council ne National Executive yati iyo aiwa ka tuda kuti muendere mberi muchitaura kana pane vari kuda kutaura nenyaya yekuti zvatinoda kugadzirisa ndezvekuti tingaite sei kuti nyika yedu isaite futi maelections anenge aine kupokana kana apera kutee tisingazive kuti akawina maelections acho ndiani uye tee tisingazive kuti vheki inoti munhu akawina maelections akawina nenhamba dzinoti chii akawina mavhoti akawanda zvikuru zvasei saka taurirwanazve vaurirwanazve vatungamiri vemdc kuti zvimwe zvatinoda kuti tibude nazvo pahurukuro idzodzo kana kuri kuti dzazoitwa ndezvekuti ko zvino tingaite sei kuti nyika yedu isarambe ichiita uori tingagadzire sei bumbiro remitemo yedu nemitemo yedu kuti tisarambe tichiita uori tichibirwa mari dzakaita sema6 billion ma20 billion vana vemuzimbabwe vachibirwa ma2 cents patransaction yega yega yanenge vaitaye 10 cents izvo tinoona kuti zvinhu zvinosingadikane nezimbabwe zvisingadikane nenyika kana kuti zvisingaite kuti nyika yedu iendere mberi nekupfuma nenyaya yekuti vanhu vanenge vachibirwa kamari vachizotadza kuti vatore mari idzodzo vaisa muekonomi dzetsingobiwa negovernment govenment ichitora ibva yapa vana vamunangagwa nevamwe vamwe vanongozikana vakaita sana tagwirei vanongoonekwa vachingotora mari dzenyika kubva kubuda kwezuva chivira rimwe saka izvozvo ndo zvandofunga kuti zvakakosha zvikurusa kuti vana vemuzimbabwe vazive kuti mdc iri kuti hatisi kuda mapositions kana chitaura nyaya dzehurukuro tiri kuda kuti tigadzirise zvinhu zvinonetsa nyika yedu neekonomi yedu vanhu vanga vachinetseka ka vachinyepurwa nanaherald kuti aiwa vachamisa nokuti vataura navambeki vati vakuda kupinda mupolad punad chiiko mahumbo ari kuita navamunangagwaya asina kana kwaanoenda polad ndee vanhu vanongoda kungomwa ti vachingobikirwa ti vachiwaste time vachamisa vaite zvo vanofunga zvinhu zvakakosha zvikurusa kuti nyika yedu ingaite sei kusvika kuti patinosvika the next 20-30 years nyika yedu inenge yasimukira ikainzana nedzimwe nyika dzakaita sana south africa kana kutopfuura vana botswana nanamibia nokuti nyika ino president chamisa vanotaura kuti yakakomborerwa zvikurusa haifanirwe kunge ichitambura kudai vana venyika yedu havafanirwa kunge vachitambura zvati kuona izvi vanofanirwa kunga vari pane chimwe chinhano chekuti tingadai zvino tine zvikoro zvedu zvichiendera mberi mayunivhesiti yedu akura achidaidza vana vanobva muafrica yese ino nokuti vana vemuzimbabwe vakadzidza tichiita manufacturing munyika medu munomu asi tinotadza nekuti mari inofanirwa kunge achigadzira ikonomi inobiwa nevanhu vamunangagwa nehurumende yavamunangagwa zvatinoziva zvinobuda nekupalamendi vachizovhara palamendi nokuti havadi kuti tizive chokwadi saka toti izvozvo ndo zvakakosha vana vemuzimbabwe ngavafare kuti president chamisa havasi kuda chinzvimbo president chamisa vanoda kugadzirisa ikonomi
aiwa tinotenda mumbobata zvenyu muri ipapo tine mumwe munyarikani wedu vachangopinda vaobert gutu vemdc yekwatokozani kupe vagutu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu
Waitako mavelasema nerukutani yezimbabwe good afternoon washington dc time
vagutu takaona
ndikokawo pano
ehe takaona muri mubatanidzwa wepolad makawanikwazve muchisangana navatabombeki zvii zvakabuda mumusangano uyu
handingakwanisi kutaura hangu zvose zvatakataurana The eminent son of Africa, scholar and Pan-Africanist Comrade Thabombeki. Asi ndikuda kungotaura ini kuti takataura zvine udzamu maererano nezvekuda kugadzirisa nyika yedu zvinonetsa munyika medu kuvandudza magariro evanhu kuti vanhu vagare zviri nane vakwanisiwo kuwana chouviri vachiwanawo chikafu magezi achiwanikawo chikafu chichiwanikawo zvipatara zvichishanda vanoenda kuzvikoro vanoe zvikoro vachiwanawo zvikoro zviripo maticha aripo mabhuku okuverenga ariko nezvose zvinoda kushandiswa muzvikoro muzvipatara mumakliniki nemumaindastry nevari kuminda vachiwanawo zvokuti vakwanise kurima zvine udzamu taka taka tola zvakawanda zvikuru tinofara chaizvino mukana watakawana wokutaura na Comrade Mbeki ndimaka tose tinoziziva kuti baba Mbeki munhu ane impeccable credentials in the liberation struggle uye zvendonyaya kuvafarira kuti vanobhiriva in pan-africanism havafarire zvezvimukasungata vanoda vanhu vanoda Africa kwete vanoda kuti tiva kutengwa nevarungu.
But clearly, Mr. Gutu, many people think Pollard is very useless. And they think kuti muri kutamba uko Pollard yanzi makunguvo vamunangagwa vari kupedzera tsvimbo kumakunguvo vachisiya njiva vatsamisa.
Vanotaura vachidaro ndovaya vatinoti mharapatsetsetse. Nunja tunja, vanhu vasina urozvi, vasina brain, vasingazive kuti chii chinonzi Africa, chii chinonzi Zimbabwe, chii chinonzi independence, chii chinonzi kuvandudza magare evanhu. Vanhu vaya vanoda kufungirwa navamwe zvatinotizvo mushona zvimbwasungata. Muchirungu zvinonzizvo mapuppets. Vakadai ndaenda kuEurope, ndaenda kuAmerica, ndanozwa navarungu kuti ndidai. Iwo kuti uzvifungire woga haugoni ndovana Moise Chombe vaya zvimbwasungata zviye. Pollard ndo yatingangoti muchirungu the only game in town. Kana usiri muPollard hauna deal.
Saka chiichama achieve. What have you achieved?
Takachivha zvakawanda. Ndakataura nezero dandiri pamhepo. Ndakaita debate naanonzi Dewa Mavinga. Tichinda viwa na Blessing Zulu. Koko Voice of America Studio 7.
But clearly that is not translated.
Ayo, anifanda peza ugereketa. Wandipa muka nareganita ure. Ndola kuti zimbukasungata zeze. Zizie kuti umbukasungata haubasire chiro. Pollard ya basira parizi. Kuti ma austerity measures. Aka kuzira yo kuti zunuzaza hakudura especially in my basic commodities. Ngati tanga ine hupfu rora mino nokuti munowo muZimbabwe yose staple food hupfu. Takapusha isu agenda iyoyo yekuti maaustarity measures ngaabiswe. Tikamira zvine simba zvine mutsindo. Tikaudza president Mnangagwa kuti maaustarity measures ari kukuvadza majority of the people. Hatingati 10 kg rora millions yotengwa 120 Zimbabwe dollars. Vanhu vasina mari yacho. Nokuti mapei yavanhu ari pasi ndisu takapusha kuti masubsidi kuupfu adzorwe ipoladhi iyoyo ndiudzeiwo kuti zvimbwasungata zviyezvi zvazamboitira kuvanhu kusiya kwokupenga nokungomoto rotomoka vachiti ndisu tine makiy eikonomi. Une makiy eikonomi iwo ofisi yake yakaondomoka mawindo akapazika. Aiwa, give us a break.
Maimbova nhengo yeMDC muchifamba naChamisa vaGutu makatanga kuona rini kuti ndati makatanga kuona rini kuti chimgasungata.
Ehe.
Makatanga kumuona rini kuti chimgasungata.
Wangu ndi the late Morgan Tsvangirai the icon. Variko ava zvakapanana aiwa. Muchirungu anoti I have inonzi your contempt. Disdain and handizvo tingaitaura chi I cannot describe the level of contempt and disdain that I have for vanhu vasina brain vasingade kuti nyika ivandudzwe.
But you are so insulting, Mr. Good. I don't think that's the way to handle our politics as a people.
What do you mean?
I'm saying you are so insulting. How do you come together? How do you build a nation when you are so insulting to other people?
I'm not insulting. Anyone who knows Obed Gutu, this is me, abrasive, robust. That's me. That's how I am.
Okay, ngati tidzokerai duku musoro wenyaya watanga takunzira ipana papa nyaya yekuya kwatambo Mbeki asi mombobata sekutaura kuri kuita ntungamiri zvakanaka kuti titaure tichiremekedzana pa platform nokuti takati one day tombodzokera kuna vatinomuda chinyoka vezano PF pindai muchirongwa timbonzwa muri kunzwa zviri kutaurwa navaGutu uyezve zvataurwa navasibanda motipawo pfungwa dzenyu.
VaGutu ndavawa navasivanda ndavawa kwese vakazvivana chindeve chavo vakazvivana chivana nechirungu ndavawa Bari chandino wande chekuti pane vanhu vanofungira kuti ivo vachikushumira vanoti zvinotingi they are the best thing to happen since sliced bread. Vanozvifungira kuti ivo ndivo vanhu. Saka vanokangama kuti mavotes, you don't own voters. The fact that Chamisa got more votes than Thokozani Kube in the last election does not change the ultimate outcome of the election, which is that both of them lost. In a contest where you have 23 candidates and you only need one winner, it doesn't matter what one or number two and or number three got, or number 23 got, they all lost. So to then think just because in 2018 they were liked by many people means that they can't sit in a room where there's Thokozani Kube and Robert Gutu and Brian Mkeki and UF simply because they got more votes. That is very short-sighted and misguided. It also plays into this narrative, Yokutizo. They are backers. The people who are actually holding the worst steps, the people who are actually sending them, don't want them to be in a setting that is likely to produce a result. Because if there is a good result for Zimbabweans, it means that there is no good result for their imperialist friends. So they will sponsor them. Whatever it is that he's talking about. At the end of the day, the Zimbabwe we live in will be fixed by Zimbabweans. With a little help from our friends in the region. You are just trying to find a roundabout way to climb down from your high horse. The truth of the matter is the fact that Thabombeki, former president of South Africa, came and met Van with Poland, means that he considers those people to have a say in the future of this country. Because he knows that the platform that has been set up is a platform for all political players. All political players in this country is not Vamnangagwa and Chamisa, but it's Vamnangagwa and everyone that he considers a political player enough to include in the Poland platform. That is the platform that is going to produce something to fix this impasse. Is looking at a few numbers that you know that is about Twitter, but the end of a computer meeting, there and that is that we will not take anybody anywhere. These people should just get off their high horse, accept what they lost. And I'm surprised that you mean my moderator as a program. You pick on what you and say, let's not insult you. When we have just listened to Nasbanda, I started to say, hey, those are midgets, those are what's not. Why didn't you talk about insulting them? It only becomes insulting when people are told the truth about exactly who and what they are. When someone is stating facts, if I see someone who acts in a stupid manner and say that is very stupid, I'm not insulting. I'm stating a fact because no joke at all. Washington DC, no, don't interrupt. You put our point. Vakainda kumukumbira masanction. You are not going to get a single cent. What was he talking about? And if someone calls him a sellout, calls him Shimbasun Kata, a puppet of the West, American Foreign Relations Committee, they say he is a friend of the committee. How is he a friend of the committee? Because we just have an order. So if someone then says we will change it, how is that an insult? Isn't it true?
Well, we will not allow anyone to come in and insult others, whether it's Mr. Gutu or it's Dr. Nkululeko Sipanda
or yourself.
We need to interrogate things with dignity, engage each other with respect.
With respect.
I'm just saying we are not going to allow anyone to insult anyone or disrespect anyone. Dr. Nkululeko Sipanda, do you want to come in there?
The crisis that we have today is that we have a couple of individuals whose ability to communicate is only limited to a few derogatory terms, and that's certainly indicative of the failure. They are failure to understand the society they live in. And I think that it is very difficult, therefore, to engage in any meaningful debate with such individuals, especially on questions of national importance. Because obviously, what you've had here is that you have brought onto the stage people who are trying to outdo themselves in campaigning to be recognized as potential ZANU-PF officials in some capacity or the other. And for that reason, you know, we're not going to, and we're not getting a lot of substance in what they're saying. Not that there is much substance anyway. I mean, we know Mr. Guti's capacity is seriously infringed and does get worse, you know, the more or regularly he resorts to insults. But I think that befits him. We would let him, I think it's important to allow him to continue on that track, because it makes him feel better about his own capabilities and capacity. And it's important for those of us with a bit of understanding to allow such individuals to act within their terrain, you know, because otherwise, what would they do with their lives? I mean, we have better use for our time, and we'd rather talk about loving our country, talk about policy, talk about where we're going wrong, about corruption, talk about why our elections are disputed and disputable, and talk about how we need those to be resolved, and that this is our standing point. If someone is going to come on national radio, on international radio, and say that his greatest achievement was to ask for a subsidy, people who are busy panning for gold somewhere will tell you that they would like to have a subsidy. But in any case, this is the class of Obed Guti. And we expect him to think of those things as achievements. A dung roller feels very happy when it has one roll of dung pushing it around.
Mr. Guti, jump in there.
This is, I suppose, we have to be robust, Kasama, telling it as it is. This man was just talking. He's just, I don't want to go there, but. You know what he
is. That's where you were, buddy. That's where you were. Stay in your lane. I'll come and join you while you are.
Gentlemen,
let's give each other a chance. Vaguti, taurai tinzwe, then vasibanda muzopindura.
I think we have a problem. Therefore, never go to my chance to be much.
I can hear you. It's breaking.
Okay.
I told you, but I can hear you.
Okay. Maybe let me take a caller, then we'll come back to both of you. Hello, caller. Hello, caller. Hey, pindai mchirongwa tinzo. Tukutaura nani muri kupi?
Hello, this is Mainiko.
I watch a square. Tipe wapungwa zenyu, Mainiko.
Yeah, I just wanted to respond to Mr. Guti. Mm-hmm. You see, he is not even responding to the questions that he has been asked. What is the purpose of Poland? And what have you achieved? He's waffling, talking about a debate that he had the other day. And then he resorts to insulting people. If he say that he is a follower of Morgan Tsvangirai, how come he's not going back to this government of ZANU-PF and saying, in 2008, you rigged elections for my president. We need to fix that. That has not been fixed, because he is claiming that. And my dear friend, he's also waffling. He's not talking about where are we going as a country? Tino, you cannot remove ZANU-PF from the government at all. You cannot. As it is or so. Right now, Monaco, America, we have got a Republican government. If anything happens, we blame the Republicans. The same thing that's happening right now in Zimbabwe, ZANU-PF is to blame for each and everything that is going on. Everything falls on Mnangagwa, because he's saying he's the president. The fuel price increase, the death of people in August and in January, all that falls on the ZANU-PF government being led by Mnangagwa. You cannot deny that. These are your words. You outlined your policies during the elections. You said you were going to deliver so many houses. You were going to deliver so many jobs, which you have not done. You have to be accountable, guys. Be accountable.
Aiwa, thank you, my Nicole, for, you know, bringing sanity a little bit, because I think the debate was getting very heated. So Mr., I think my Nicole wanted to hear from, Mr. Gutu, kuti zvavhunza ma questions avabvu, but his phone dropped, and then Mr. Chinyoka, mavhunzwa zvakare na my Nicole, kuti imi, hurumende yenyu yezano PF, yakati iyo, ine, ichange ichipa vanhu veZimbabwe, zvakadai seDzimba mabasa, asi pari zvino hapana, munoona
And Mr. Chinyoka, be brief. We only have 4 minutes remaining on the clock. We are wrapping things up. So you have a minute and a half.
Okay, thank you. What I was saying, which you might recall maybe missed, is that when I was asked the question, it was said, the ZANU-PF has failed, the government has failed. And I said, that is not true, because these are two separate things. When someone says the ZANU-PF government, that's a separate thing. But maybe that's, you know, a more nuanced discussion than we would have on this platform. The point is, houses and all electoral policies are given for a 5-year period. We've only gone 1 year. The president recognizing that he made a promise for so many houses, created the Ministry of National Housing only 2 months ago. Let's have this conversation in 12 months' time, and find out if any house is built, are we likely to meet the target? You can't start complaining or failing to meet a target that is a 5-year target in the first year of that target. As regards this question of, you know, people coming and saying, at the end of the day, the country faces challenges. The government is facing challenges. But what we can't do is solve those challenges by pointing fingers. We can't solve those challenges by people saying, I must be the one who is in charge. And we can't solve those challenges by promoting unconstitutional ways of changing the government. You can't say that let's have a transitional authority, which you can't point to a section of the constitution that talks about a transitional authority.
We have a government
which was elected in 2018, and that is the government that is going to be there in 2023.
Thank you. Thank you there, Mr. Chinyoka. Dokotela Spanda, kusigqibele uhlelo lo mzuzu wodwa. Ungathi nebantwini beZimbabwe bathwele nzima kangaka.
Wena ngoba phela lutshengisa ukuthi nxa lithola abantu abafana nabogudu noChinyoka wena labangazwakaliyo bexhamanda besiya labantu beZimbabwe bavele bazibonela ukuthi hhayi kulomsebenzi omkhulu kakhulu kweleZimbabwe, babuya bananzelele njalo ukuthi kanti yindaba sihlupheka kangaka sithiwa izanu igcwele ngabantu abayisekelayo lo mqondo ongeke usisize njalo ngeke usilethele ukuphumelela kwelethi lizwe. Siyabonga ukuthi umsakazi wenu uyabaletha abantu abanjalo, ubachaye bakhanye egcekeni ukuthi abazikhulumayo kaziqondanga ngathi umuntu uzathi kusolwe i-MDC yona ingayisiyo urhulumente ngaliphi abantu beZimbabwe abasezithutha. Lo ugudi wenu lo kazwakala uyaphonga ukuthukana nje engazwakala ukuthi kahle kahle umqondo wakho ungaphi, kahle kahle ingqondo zakhe zingaphi. Yikho sithina hhayi ekasikwazi ukudlala lezifuqabulongo, kodwa nxa sizibona siyazitsho ukuthi lesi yisifuqabulongo leso.
Thank you there, Dokotela Spanda. Kodwa lawe sicela ungathuki. Siyabonga. Thank you to Dr. Nkululeko Spanda. Chamisa spokesman, Tinomuda Chinyoka, ZANU-PF member, as well as Mr. Obed Gutu, Vice President of the MDCT.
I'd also like to take an opportunity to thank those that were live streaming with us. David Siampombo, hands on point, my Nico. Adakarai, arguti, my Nico, I salute you, Mataura Chokwadi. Riza D, anzi, bravo, kudos, kuna my Nico. Saka my Nico, ndoova, tora, pembe, ipopanapa, tunuktenda, thank you so much to all the callers and all those that were live streaming with us. Some are actually saying, kova gutuva tizaire ntunga. Saka we will catch up with our guests on another day, but very interesting.
debate there. I'm Marvelous Mplanganya. We are in Washington.
And Tungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.